urongwa uri kufamba zvakanaka chose ende tikufara sebato reMDC kuti nyaya yekutine nebiometric voters roll ndeimwe yenyaya yatanga takaisa pamusoro peagenda yemaelectoral reform atiri kuda munyika uyezve tichitarisa nyaya yekuti tanga tichida kuti United Nations ive ine chokuita nesarudzo dzemunyika yedu yeZimbabwe. Naizvozvo toda kuti tiudze veruzhinji kuti process yanga yatangwa neUnited Nations yekusarudza vanhu vanofanirwa kusupplya mishina yekuzorejesa vanhu patsva ndiyo yakatevedzerwa. Tine makambani maviri akasiyiwa neUnited Nations vasati vanetsana nehurumende ndiwo ari kushandiswa iwayo ende tikurakidzwa kuti zvinofamba sei ende we are very happy and chasara inyaya yekuti mamwe mareforms atiri kutsvaga charamba takatsvatana uyezve kuzoona kuti vanhu vari kurejeswa zvakanaka here.
Ko panguva yasara iye zvino yekuti michina iyo inge ichizotengwa vanhu vachizotanga kunyoresa tichiona kuti sarudzo dziri gore rinouya, munoona paine nguva inokwana here?
Nguva iripo yakakwana kana hurumende ikaita zvunhu nemazvo tichiwirirana, nekuti kubva panguva ino iyi yavanenge vapa kuti tapa kambani yatasarudza kuti supply pachadiwa mezi miviri kuti kambani iyoyo ikwanise kuti iunze mishini yeyo munyika. Panguva iyoyo ndo pachaitwa shambadziro yekuti re-registration yakutanga. Tikatarisa mishini yedu pane zvataongorora inorakidza kuti mushini umwe chete unokwanisa kurejista munhu munguva iri pasi pe-5 minutes, zvichireva kuti pahour imwe chete inorejista vanhu vanoita 12.
Tinoonawo kuti sebato manga muine zvakawanda zvimwe zvine chekuita nesarudzo zvamaa muchinyunyuta nazvo. Kusvika pari nhasi magutsikana here nezvaitwa nezeke?
Tagutsikana pachinhano chekutengwa kwemishini. Ticharamba tichienda mberi nenyaya yekuti mishini ichashandiswa sei, nokuti tine subcommittee yatakawirira nezeki inonzi subcommittee on voter registration. Ndiyo ine basa rekutarisa ichishanda pamwe chete nezeki kuona kuti zvinhu zviri kufambiswa zvakanaka. Tine zvinhu zvakawanda zvatinazvo zvinosanganisira nyaya dzemadzishe. So tine mareform essay ayo ticharamba tichimatevedzera tichimatsvaga and tichasvika parichanowana mukana wokuti tinotaura naivo President Mugabe semaopposition political parties. Tine musangano watinawo nechina kwatichasangana mapato ese ari kunosangana nezeki tichasangana pachedu takamira takadaro sezvo tichidzeya nyaya iyi neurongwa hwacho kuti tikwanise kuti titaure navamugabe nyaya yedu.